Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro yenhau dzedu dzanhasi china chivabvu 9 2019. Nyanzvi munyaya dzemitemo nezvematongerwo enyika dzopesana pane zvinoreva mutongo wakatarirwa bato reMDC inotungamirwa Nelson Chamisa iro rinonzi nevakawanda ratarisana nenguva yakaoma zvichitevera mutongo wedare uyo usiri kucherechedza vachamisa semutungamiri webato iri. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roshora zvikuru urongwa webhiri rekuvandudza mutemo inobata nyaya dzedzidzo richiti kurambidza kuranga vana vechikoro vanenge vakanganisa kuri kuda kuiswa mumutemo mutsva uyu kunosiya varayiridzi vari panguva isina kunaka. Ukuwo rimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richitiwo riri kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unobata nyaya yedzidzo uyu. Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vanobatana nesangano retajamuka vachinetsana nemapurisa ari kubvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvo zvinonzi zvaitikawo kunotone. Vagari vekuchinhoi zvikuru vanogara mumusha weAlaska vochema-chema zvikuru nekushaya mvura munzvimbo yavanogara. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri weMDC pamwe nekutarisa zvinoreva zuva revanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 8640 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.